manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera zvita26 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tichivimba kuti makava nezororo rekisimusi rakanaka nezuro. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19 rakatarisana nepasi rose. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Comrade Foster varasikwa nhasi kukusha kwavo kusvanyati. Kune makomrades azokwanisa kuenda ari mashoma vana vana kuzokwanisa kuita vakawanda. Nye kuchipanga pabuda nyaya kuti vakabatwa COVID-19 asi sesangano tarasikirwa zvikuru negamba unonzi Foster Dongozi.
Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Foster Dongozi aradzikwa nhasi kumusha kwake kusanyati. Vanhu vashoma vanoshanyira nhasi mapako emuchinoi. Vakawanda vavo vachipinda mumapako aya vasina kupfeka mamask ekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Foster Dongozi aradzikwa nhasi kumusha kwake kusanyati zvichitevera kushaya kwaakaita nemusi wechitatu. Dongozi uyo ange ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists ZUJ akashaya nechirwere cheCOVID-19. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vayambira padande mutande ravo reTwitter kuti vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kutora matano ekusazviisa munzvimbo dzinoita kuti vasangane neveruzhinji sezvinokurudzirwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19. Tabata mutungamiri weZUJ vaMichael Chideme kuti tinzwe nezvekuradzikwa kwaDongozi pamwe nematano avari kukurudzira kuti veruzhinji kusanganisira vatori venhau vatore.
Comrade Foster varadzikwa nhasi kumusha kwavo kusanyati. Kune makomrades azokwanisa kuenda ari mashoma vana vana kuzokwanisa kuzvida vakawanda nenyaya yekuchipanga pabuda nyaya yekuti vakabatwa COVID-19. Asi isusu sesangano tarasikirwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi. Foster Dongozi anga ari mumiririri wezvido zvevatapi venhau. Anga achitipeste pasungwa journalist Foster unomuona ari papolice station. Foster unomuona ari kuPGHQ. Foster unomuona ari kwaminista. Achimirira kuti vatapi venhau vasashungurudzwe uye kuti zita renyika risarambe richikanywa mumadhaka maringe nekusungwa kwavatapi venhau. Tinonge tarasikirwa negamba reguru hationi chine umwe munhu angasvike pakasvikwa naFoster iko zvino panyaya dzekumiririra vatapi venhau. Anga achishanda nemasangano akati kuti emunomuAfrica emusouthern Africa nepasi rose anomirira nyaya dzevatapi venhau. Saka Foster anga ato ambasada wenyika kwese kwese ikokoko achimirira vatapi venhau.
Pakabuda mashoko ekuti izvo Dongozi ashaya nechirwere cheCOVID-19 zvakakubatai sei imi sevatori venhau?
Zvakatibata zvikurusa nokuti tanga tatisanga imwe kambeni naFoster yeSafety of Journalists tichitarisirana nyaya yezveCOVID-19. Saka chirwere chamubata taenderera mberi nekambeni yatanga tatanga kuti tinge tichikurudzira kuchengetedzwa kwepresa journalist nenyaya yekuti tatiti majournalists are frontline workers as well.
Taona kuti hurumende kuburikidza nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko vachiti izvo vese vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kuzviita isolate. Imi sesangano muri kutora sei danho iri rakurudzirwa nehurumende?
Isusu sesangano revatatu venhau tinongoti munhu wese ngaagare achizvichengetedza maringe nechirwere checovid. Havasivatapi venhau chete vakasangana naFoster, akasangana nevanhu vakawanda kuti Foster anga ari munhu wevanhu. Saka tinongotiwo munhu wese anenge angonzwa paangonzwa, angonzwa chaangonzwa chaasingasionzwi mazuva ese, dai munhu angomhanya kuchipatara anotariswa, azvenekwa, taona kuti hapana here chirwere chipari kuita kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Vatori venhau vakawanda zvakadii vangange vakasangana nemufi munguva iyi?
Chatisingadi kunyanya kuita ispeculation nokuti kunge conduct ndiyo yega tinonyanya kudhila nezvayo. Hatinyanyi kuti tiite speculation kuti tivhundisire kuti vanhu vabva vavhunduka zvekutoshaya kana hope. Tinokurudzira kuti munhu anenge angobvawo paarwadziwa napo dai aenda kuchipatara anotariswa.
Mutungamiri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pavanhu mazana matatu nemakumi mana nemumwe chete. Nezuro wakare, vanhu makumi mapfumbamwe nevana vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru gumi nezviviri nemazana masere nemakumi masere. Vanhu vapora vava zviuru gumi nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi mashanu nevana nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi manomwe nemumwe chete. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Izvo zvinoziviswa Studio 7 isisiri kutefenyura. Pasi rose vanhu vabatwa necovid-19 vadarika mamiriyoni makumi masere, uye vafa vadarikawo miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru. America ndiyo yanyanya kuvhiringwa nedenda iri, zvichiteera kubatwa kwevanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe, uye vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvisere. Vanhu vashoma vashanyira nhasi mapako emuchinoi, vakawanda vavo vasina kupfeka mamask ekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanogara vachishanyira chinoi caves munguva ino yezororo, asi rwendo runo izvi hazvina kuitika. Pavanhu vashoma vapinda kunoona mapako nhasi, vakawanda vavo vanga vasina kupfeka mamask, izvo zvanga zvichiisa upenyu hwavo nehwevamwe panjodzi. Mumwe wevanhu anga asina kupfeka mask asi akaita rekubata mumaoko make muzvare Regina Matikiti avo vabva kumarondera, vati vanga vaneta nekufamba mumapako. Asi mudzidzisi pachikoro chikuru cheMidland State University vatapiwa madzokere, vati vanoshanda mubazi rezvekushambadzwa kwenzvimbo munyika havasi kuita basa ravo nemazvo. Vamadzokere vati vanhu vakawanda havazivi nzvimbo dzekubhakachira nemari dzinodikanwa kudzibhakachira. Asi vaNST Ziruvi avo vabva kwaMutare vati semaonero avo vanhu vakawanda havana kufamba nekuda kwechirwere checovid-19.
Hamsha vanhu vachiri kunyatsotya chirwere ichi checovid, ende chinenge chine impact yakanyanyisa muzvinhu zvese, hakuzi kuti kutourism sector chete, but I'm sure kuti muzvinhu zvese even kana zvamuri kuona panapa hapana vanhu vakawanda. If compared to last year, I was here last year, zvakatosiyana.
Muchauri weZimpax vati Nashe Farao vati vanga vasati vave nehuwandu hwevanhu vapinda pachinoi Caves, asi vati vanhu vakawanda vaenda kunoona mapopoma ekuVictoria Falls. VaFarao vakurudzira vanhu munyika kuti vaende kunoona nzvimbo dzinobvakachirwa munyika.
Ati chikuru-kuru chatinokurudzira vagari vechebhodhi, ngatipine hunhu yokuuya kuzoona zvatinazvo munyika medu. Kana tauya tazoona zvinova tivati nyika yedu, tisamirire vagari vanobva kunze. Zvinova nezvekuti vanhu ngavaronge.
Kupinda kunoona mapako echinoi Caves kwanga kuchiita madhora matatu ekuAmerica kana madhora mazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe emuZimbabwe. VaFarao vatikona mapopoma eVictoria Falls kwanga kuchiita madhora mashanu ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dziri kupesana pamusoro pechirongwa chehupfumi chetransitional stabilization program. Vamwe vachiti chirongwa ichi hachina chachakaita mukusimudzira hupfumi hwenyika, vamwe vachitiwo chakaunza pundutso munyika. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa cheTransitional Stabilization Program kana kuti TSP chakaparurwa mugore ra2018 hurumende ine chinangwa chekuvandudza upfumi hwenyika. Chirongwa ichi chiri kusvika kwamvura yacheka makumbo pakupera kwegore rino, uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatoparura chirongwa cheNational Development Strategy kana kuti NDS icho chichatsiva cheTSP. VaMnangagwa nemakurukota avo vave nenguva vachirumbidza chirongwa cheTSP vachiti chakabatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanopokana nemaonero aya vachiti chirongwa ichi chakakundikana nechikonzero chikuru chekuti hurumende yakaita chirongwa ichi isina kunzwa pfungwa dzevanhu vakawanda.
Zvinhu zvaingobva kumusoro zvechidururwa pasi zvisina kuwirirana, zvisina kuongororwa zvakakwana. Chechipiri ndechekuti hurumende yaitarisira kuti pachaita mashura ekungoti upfumi hwenyika hotonaka, pasina kushandirwa zvakanaka, pasina kukakata kwakasimba. Izvozvo hazvikwanisiki, nekuti kuti nyika ibudirire panoda kukakata kwakasimba uyezve kuti vanhu vabatsire pamwe chete.
VaMtasa vanoti kubva pakawana nyika kuzvitonga makore makumi mana apfuura, pave nezvirongwa zvinopfuura 15 zvakaitwa nehurumende zvekuedza kusimudzira upfumi, asi zvirongwa izvi zvakakundikana nechikonzero chekuti hurumende haitarisane nechokwadi.
NDS iri kuumbwa pamusoro pekuzvinyeberera kuri kuita hurumende, kwekuti TSP yakagadzirisa kudzikama kweupfumi hwenyika, yakagadzirisa kudzikama kweinflation, yakagadzirisa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitambudza munyika. Izvi inhema, nokuti tiri kuona kuti urombo hwanyanyisa, tiri kuona kuti kushayikwa kwemabasa kwanyanyisa, mabasa anga aripo ari kutoparara, makambani mazhinji ari kutodzinga vashandi. Tiri kuona kuti muzvipatara hamuchina kana mishonga inotarisirwa kuti inge irimo. Vana chiremba, varairidzi, vanhu vose, vashandi vose vari kunyunyuta.
VaMtasa vanotiwo chimwe chiri kuramba chichikanganisa upfumi hwenyika inyaya yeuori, uye kwavanoti kusavepo kweutongi hwejekerere.
Upfumi hwaenda muvanhu vashomanana vane simba rokutonga. Ruzhinji rwenyika ruri kupunyaira rwuchitambudzika zvakanyanyisa. Hakuna zvirango zvoupfumi zvingagadzirisa nyaya, kana nyaya yekugadzikana kwematongerwo enyika isina kugadziriswa, kana nyaya yeuori isina kugadziriswa. Hapana zvechimwe chingabudirira kana mapato nemapazi ehurumende akaita seMatare, mapurisa, vanofeya-feya nyaya, kana dare reparamende dzisina kupiwa kuti dzishande, dzisina kubatwa nokumbunyikidzwa nevane simba.
Asi mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti semaonero avo, chirongwa cheTSP chakabatsira zvikuru kunyanya pakudzikamisa kukwira kwemutengo yezvinhu uye kumutsurudzawo maindastiri yemunyika. Vamtasho vanoti kuveko kwemusika wekutengesa mari yekunze kwakabatsira vemabhizimisi nevemaindastiri zvikuru.
Sanduko iri kuoneka nekuti hatisati tambosvika panguva yekuti mitengo yezvinhu inoterama kwenguva yakareba, zvinhu zvacho zvichiwanikwa nyore zvisinganetse. Masherefu ezvive zvemafashama zvinhu zvakazara, hapana chitoro chaunopinda chisina zvinhu zvokudya, zvokupfeka kana zvokushandisa mumabasa akasiyana siyana, izviye zvirimwa nezvimwe zvakadaro.
Vamutasho vanotiwo hurumende haifanirwe kuve iyo inoshorwa kana panokundikana zvirongwa zveupfumi zvainenge yaita, vachiti basa remunhu wose munyika kunyanya vakuru vakuru vehurumende pamwe nevemabhizimisi kuti vaite kuti zvirongwa izvi zvishande.
Kubudirira kwemapolicies kunongouya chete kana isisu tikagamushira mapolicies iwayo, tikashanda nemazvo, tikashanda nesimba, tikashanda zvekuti nyika yedu yeZimbabwe ibudirire, tikasiya mvonga mvonga, tikasiya kupopotedzana, tikabatana isusu sevana veZimbabwe, zvinotikati munodhonzera nekokoko, munodhonzera nekokoko, nyika ifambire mberi.
Nyanzvi yezveupfumi inoshanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchishwa, vanoti kubudirira kwezvirongwa zveupfumi hakufanirwe kungotarisa chete mafigiri ekukura kweupfumi.
Kunyanyotarisa senyika manumbers yana inflation nana GDP, tisingatarisi kusumuka kwevanhu vedu vemunyika kuti naivowo vane chidanho here chavari kutamba mukusumuka kwenyika, that is enjoying the benefits of the growth of the country. Izvi tinoona zvichishayikwa, tichiona vanhu vakawanda vari kutowedzera kupinda munhamo. Tikatarisa PDO inova mari inodiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi, yawedzera yawedzera mwedzi yese, hapana mwedzi wawo yati yadzika.
Vamuchichwa vanoti chirongwa cheNDS chiri nani nekuti chinojekesa kukosha kwekusima mari munyaya dzezveutano nekubatsira veruzhinji vanotambura. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vanoti dambudziko guru munyika nderekuti kune vanhu vakangomirira kushora zvose zvinenge zvaitwa nehurumende. Vachuma vanoti pane budiriro yakakura yaitwa munyika nekuda kwechirongwa cheTSP.
Toda kugara tichingoshoropodza chete tisingatarise chokwadi kuti timbopinda mugraund tichiona kuti kochii chiri kuitika chikunyatsobatika. Zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kubatika zviri kuitika. Tipamwe maybe hazvisi kunyatsosvika kuvanhu, kunzeve dzevanhu. Vanhu vanoziva vari kunyarara havasi kutaura, vasingazivi vari kutofunga kuti pamwe hapana chinhu chii chikunyatsoitika. Asi pane zvinhu zviri kuitika ende hurumende iri kutraya nemazvo kuti dai ikonomi yedu yaita resuscitate.
Chirongwa cheNDS chichatanga kushanda pakutanga kwegore rinouya uye chinotarisirwa kupera mugore ra2025. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Bulgaria iri kupombera mumwe vevamiriri veRussia munyika iyi mhosva yekusora. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBulgaria rakapa mumiriri weRussia uyu maawa 42 ekuti abve pamuzinda weRussia uri muSofia. Asi Russia inoti mhosva iri kupomerwa chizvarwa chayo haina nemusoro wese. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Constance Murinda, avo vari muNew Jersey muNew York, umo pari zvino marura nedenda reCOVID-19. Muzvare Murinda vanoita ivo mabasa ekuwanikwa ivo vachichenesa nzvimbo dzakasiyana siyana panguva ino yeCovid-19. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kuita pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Murinda. Mungatitsananguro pamusoro pemabasa amuri kuita muNew Jersey, muNew York pari zvino.
Tinoita cleaning mudzimba nemaoffices, mahospitals, just about anything. Tese kunoda cleaning tiripo.
Chii chakaita kuti mufunge kuita izvi tichiona kuti muri chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York?
Ndakanga ndiri frustrated nebasa randa ndinaro ekuti ndanga ndichinyanyoshanda and ndanga ndisina zororo. And then for one day ndakofunga kuti ndanga ndisiri munhu anofara zvekukina mumba but ndaifara zvekugarden. But I knew kuti ndaizvigona zvemumba. And then that's how I just started.
Makatanga riini uyezve zviri kufamba sei panguva ino yeCovid-19?
Ndakatanga muna-2017 naAugust ndopa ndakatanga business rangu. And then 2020, it's been a tough year, but nenyaya yekuti COVID zvairipo is actually a boost kufield yangu because munhu wese anoda kucleanera. Tinoita futi disinfecting mudzimba, you know, maoffices and tisu tinodaidzwa kana paine any positive case maybe iri mudzimba munhu aendeswa kuhospital tinopinda motoclina and mahospitals as well, mawards acho iwayo tinopinda tichiclina.
Saka munozvishingisa sei musati maenda munzvimbo yamunenge muri kuziva kuti mune munhu awanikwa iye ane chirwere cheCovid-19?
Personally, handitombozvifungi kuti handitombotyi. I think I've got the spirit yekuti inondiudza kuti, you know, sometimes I can turn down a thing, a job, yekunzi tine munhu aita positive or something, or, you know, tinoda kuti muuye tidziklini namba medu. That spirit inongondiudza kuti, no, I can't do it. Ndobva ndatovaudza then, I can't. But most of the time, I think kungofa managers. Because it's just like a routine, yekuti makuseni pandinongomuka pega pega. I do a present worship and I know kuti dei racheroro ndiringofa managers. Saka ndinyanyosvika zvangu. And I, you know, just sometimes yekuti nombofunga kuti hai ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, saka hapana zvinomboitika.
Ikoko kwamuri kwakamira sei panyaya iyo yeCovid-19?
I think kuti ndiko kune macases akanyanyowanda. Semazuva apfuura ya, we can say kuti macases akuita achiwanda, but takungove nedzatisa sekuti nehope yekuti vaccine yabuda ikai ichatibatsira pakuti maybe tave takadziridzwa. And the new president arikuuya arikupinda uyu. We just hope and pray kuti achazvisa like a priority kuti chirwere chipere.
Imimi panyaya yenhomba iri kuuya iyi mukanzi muitore muchatora here?
Pari zvino ndichiri kumboda kumbonyanyoverenga tinyatsoverenga nezvayo, but nekufamba kwenguva ndinotarisira kuti ndichaitora.
Vanenge vachida kuziva nezvebhizimisi ramuri kuita ikoko kuNew York vanokuwana ikupi kuNew Jersey?
Ndinowanikwa on Google, pa Instagram, pa Facebook, sala chinonzi Cleaning Spirit.
Zita iri makariwana sei?
Initially, Ryan's cleaning hands because maoko angu akangoropa patwa kuti anogona zvaanogona. Saka ndakanga ndichinzi cleaning hands. But one day ndakati ndichishanda ndichingoplayawo pane music and ndichiplayawo a gospel song. And then ndobva ndangoona a vision yakangondiudza kuti you've got this cleaning spirit in you. Saka from that day ndakabva ndatochinja zita mvara saka yakunzi cleaning spirit.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Constance Murinda vekambani yeCleaning Spirits kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Uko ndiri kutetenyura ndiri kuumba pamusoro pedenda reCovid-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipakurira nhasi. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, Westudio 7, ndiri mu Washington, D.C. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko akatarisana nevagari vekuchimanimani vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kutanga kwegore rapera ra2019. Avo vachiri kugara mumatende ayo ari kunzi ave kubvinza zvikuru munguva ino yekunaya. Muchirongwa chedu tabata kansela wekumutsvangwa Ward 23 vaJoel Dumakwezu. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaDumakwezu. Vadhumakwezu, mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei kuvagari vachiri mumatende kubva pawirwa nyika kana chimanimani nedambudziko recyclone Idai muna 2019?
Zvinhu hazvina zvachinja. Ndaandiri kutori mumatende macho ndichimboona kuti vanhu vakamira sei. Mamwe matende acho aakupera kudonha, aakutodonha nekunaya. Anhu azhinji vari kunayiwa vari mukati mematende imomo.
Saka vari kuti pane urongwa here hwekuti zvinhu zvichagadziriswa nekukasika? Asi takanzwa vanhu kuti hurumende iri kuvaka dzimba dzekupa ivo vakawirwa nedambudziko avo.
Hapana acharatidzwa dzimba dzacho idzodzo kuti dziri kuvakwa here kana kuti hadzisi kuvakwa, kungotaura zvepamuromo. Vanhu vazhinji vanongopromiswa asi kumapromises acho ari kunyanya, nekuti vanhu ivavo vari kutotambudzika, vari kutoshaya nekuziva kuti vacharima here, vachatsvaga pekurima here vari munzvimbo idzodzo, kana kuti vomirire kuzobviswa, nekuti vakabviswa vapedza kurima zvinozonetsa, nekuti kwavari kuenda kwazvina kwavari kudoke kuti vaiswe kwazvina kunenge kuri kure, hakudzokeki.
Saka pari zvino makamba api ane vanhu amuri kutaura kuti ane dambudziko?
Panoti pachimanimani pane makamba anokwana 2 epapondo, umwe chete neiri papark kuvillage. Then pakopa pane iripi yepakopa iyai haina kana kumbochinja, kana umwe zvake wetingati uyu akapopuwe rubatsiro, kana kuti vari kuonekwa sevanhu vari kunayiwa. Chimanimani vanenge vari nani, nekuti vakatombopuwe zvimwe zvimatende zveblue kuti vatombowedze kukavhiridze kuti mvura isapinda mukati nematende avo.
Vanhu vangani vari mudambudziko iro ramuri kutaura vaDumakwezu?
Vese vakangowirwa necyclone, hapana kana one hati apopuwa rubatsiro.
Ko vakuru vedunhu kana vatikati maDA nevamwe vari kutii nenyaya iyoyo?
Ava hatingatombohapi mhosva yekuti zvakare kumuroro chaiko chaiko. Vanhu vari kupulane nzvimbo yacho iyoyo vakazi vanobva kunational. Vanhu vari kupulane nzvimbo yacho iyoyo havanotozotaurirawo ana DA kuti apa ndopetagadzira. Saka national planning yacho naye haisati yauya ichinyatsokuratidza kuti apa ndopetaite zvakati. Saka DA anotongomirirawo kupuwa panonga pazvi nehurumende. Chiendai apa chitorai vanhu venyu muisa apa.
Saka vanhu vangani vari mudambudziko iri iye zvino?
Ini sekuona kwangu ndiri kuona sekunge vanhu vari kusvika ma600, nekuti handina hangu namba yemungangu chaimo chaimo kuti makandidati ari mungangu vanhu vangani. Yepakopa ndiye ndingaziva hangu kuti vanhu varipo apapo vari more than 70.
Kouyawo nyaya dzemigwagwa nezvimwe zvakagadzirwa zvakamira sei iye zvino? Tichiona kuti mvura iri kunzi iri kunayawo zvakanyanya munguva ino.
Migwagwa wekubve pakopa kuenda kujopa vaakuita zvakanaka because vaakupedza kugadzira vachiisa tara. Asi wendiri kuona ukuru wakanyanya kushatirwa apo pachinhoro apo pakati apo pane dambudziko rekuti pari kuhidhika, plus pevakaita rodhi pacho ipopo havana kupedza kupagadzira, vakaenda vasati vapedza kupagadzira ipapo. Saka mota hadzigoni kukwira napo kana zvichinge dzakatakura. Zvinotonyenyeredza futi nepayapaya pari kuhidhika pacho. Handisi kuziva hangu kuti mvura ikaramba ichinaya iko zvinezvi vanhu vachafambira here kana kuti motoka dzichatotadza nekufamba.
Ko mamwe matambudziko avari kutarisanawo nawo?
Dambudziko tinototi kutambudziko izvezvo zvakanaya yakati kwadzi kwadzi hayo nedzimwe nzvimbo, pamwe nezvikoro, pamwe nezvimwe mwakadaro paro. Handisati ndanyatsokuona hangu pari kunyatsounzi apa ndo pakati, asi pandima puraimari ndopendakaona pakatorwa yatinoti shedhi yaizi idare ramama.
Matanho apa hamuri kutorawo imisa kansela ekugadzirisa dambudziko irori?
Ndinotomboite zvemakomiti madisaster risk management yetinawo, tichiedze kuite maawareness nekuedze kudzidzisa vanhu vedu kuti kana dambudziko richinge rasvika tinoita sei, uye kuti tinotarisire ipi kuti vanhu vasanyanya kuwirwa nedambudziko vasiri aware.
Aiwa, tinotenda vaDumakwezu.
Totenda neni.
Manga makateerera kuna kanzura wekumutsvangwa Ward 23 kuchimanimani vajoo dumakwezu mchurongwa chedu upenyu wedu umwetino tarisaru watino sangana na jomu upenyu. Anukuunika ene mfaro ndini wenyu Jonga Kandemiri wa Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Sezo nguwe dia pera rigaiti mbo tarisa misore na uzedu za nasi. Mutorewe nau anga ane mkurumbira mnyika Foster Dongozi. Aradzikwa nasi kumusha kwake kusanyati. Vanhu vashoma vanoshanyira nasi mapako emuchinoi vakawanda vavo vasina kupfeka mamask ekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19 iro ravhiringa pasi rose. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA.